Tirukno Zambia, Tasambira, Gunganore, Vanita, the technology in Kubak, Southern Africa, Nasanganizra, to Zimbabwe, Malawi, Zambia, Negunamibia, Wangwa, Sanganizwa, Ne, Rishdiki, Zambia, Vanita, the tech camp, Zambia. Watunganiza udaro, papa ine competition, ya watitisa yata za tekzalata wina isusu. Mbairo wacho ndio kuti tunukwanisa kuzendu rambiri ne project ya takatira mshirumazu wa matatu chirukuno kusaga kudaira kuti project ya dini nizambiri ita kwanisa kubudi hira mwenye nengejita.
Zvii cha iso za maka gadzira za suwa ni kwa situwa na mbairo?
Project ya gadzira, icha batira vechidiki kutuwa wakwanise ku participate mwa elections za rutera mna 2018 inonzi Youth Awareness Project Africa inenge iri mobile application inoshanda pa mbohe arinare inokwanisa kuti vechidiki vakwanise kuona information inechekuita nema elections kuti maparties ari kurana ndeapi vanhu vacho vari kurana ndeapi mapolling station ari padhuze navo ndeapi uye nhau dzese dzinenge dzichibuda dzinechekuita nemaelections acho dzinenge dzichiwanika zviri nyorenyore pama phone avo uye vanhu vachikwanisa kupindirwa mibvunzo yavo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vari vanenge vachibatsira maelections uyewo kuripota nyaya dzinechekuita neviolence mirishonga mumaareas mavo uye kuona kuti zvii zviri kuitika mune dzimweni nzvimbo kuti vasawanikwe vachibatanidzirwa munyaya dzemirishonga mavanenge vachigara.
Manga muri vangani vakabva kuZimbabwe?
Tanga tiri 9 vakabva kuZimbabwe asi tapatsanurwa tikapinda mumagroups akasiyana-siyana saka group redu ratazorwina ranga riine 4 mazimbabweans 3 vekuzambia 2 vekumalawi saka takadaro tanga tichibatsirana tichipanana mazano kuti munyika dzedu dzakasiyana zvii zvatinosangana nazvo mune zvatinoita ndobva takwanisa kuburikidza nekugadzira mobile application yedu yadhevelopwa nemukomana anonzi Norman Dube tiri mumazuva mairi tiri kunoku saaibva aigadzira tiri kunoku ndobva aipresenta kumajudges azoona iriyo project yanga ichikwanisa kuzobudirira mune zvayanga ichiita.